chitiko ichi isu hatina surprise kana chatinge hapana chikashamadzo chatinacho nokuti toziva isu kuti takagara tazvitaura Biden pavaikambeina tikati no America ine foreign policy yayo saka foreign policy yeAmerica ichinji nokuti wapinda ndiBiden kana ndiTrump wadzoka vacharamba vachingotisa pamasanction because takatorera vapambe pfumi nyika yedu yavakauya vakatipamba saka pane izvozvo vacharamba vachititemera kuti makatorerei nyika iyi mukabvisire varungu muZimbabwe asi isu tinoti vhuta akatotora kana vachida zvokutigwisana nenyaya yemasanctions ayo iroro department ratosiyana nekutora kwatakaita ivhu ivhu takatora hatichadzosere kuvanhu
asika vacharumbira vakatemerwa zvirango ava vari kunzi vawedzerwa zvirango nenyaya yekuti vari kuramba vachityora kodzero dzevanhu havasi kugadzirisa shanduko inotarisirwa kuti munyika munge muchiitika
mubvunzo wamabvunzo wakanaka zvikuru chandoda tionesane neAmerica ndechekuti vakapesura rini kwakunzi mitemo yevanhu iri kumbonyikidzwa muZimbabwe kana kuti vari kungoshandisa maold tricks avo avagara vanongoziva kuti vanhu vakamashandisa Zimbabwe yagara inobva yangodzoserwa pamasanctions vagara vakazviplana paforeign policy yavo kuti pane nyika dzatichiramba takangoisa pamasanctions saka muona kuti kwatiri hapana kana chinotikashamadza tinoziva kuti chero imwe administration ichauya vacharamba vakangotisa pamasanctions saka isu senyika tafunga kuti tigadzise nyika yedu toga without or with masanctions kuAmerica
asi chiiwo chiri kutadza kuti hurumende yenyu yezanup f igadziridze nyaya dziri kunzi dziri kutyorwa kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro chii chiri kunetsa ipapo
hapana chiri kunetsa nokuti kana muchitarisa iko zvino mukaona zviri kuitika vhiki yapera iyi nemazika apera aya ivo vakuru vakuru vanga vari kumdc vana toonana senator trivius nevamwe vaakutouya kuimba huru kuzanup f kureva kuti kana zanup f yanga ichinzi iyo inotora mutemo kwose vakuru vemdc vakuuya vachinoka pamadhoo ezanup f vachitivhurirewo tipinde tahwa kutonogwa kunzeko ani muri kuona here kuti America ichazopedzisira yashaya zvokuita nokuti vanhu vese vari kumdc especially kuopposition yemdc vachapedzisira vazhinji vacho vavuya kuzanup f zvozozochizoita kuti America ichishaya kuti yoisa sei masanctions zviri kuitika ndezvokuti vanhu vomuzimbabwe mdc zanup f mazimbabwens macitizens vari kuona kuti masanctions aya haasi targeted kuti masanctions aya ari targeted kunyika yose kwete kumaofficial maelected officials saka izvozvo ndozviri kutiita kuti vamwe vedu vari kubatorebera opposition vabve vavuya kuzojoina zanup f vanongojoinirei iko kuri kutwa masanctions kana ivo vachiva kuopposition kuriko kunenge kuri nani